taparura chirongwa chekupa vagari vemuHarare. Takanangana ne4 suburbs kutanga, Mbare, Glen Nora, Glenview neBudiriro. Saka taparura zviri pamutemo kuBudiriro tichitungamirirwa naMinister of Health vaOmoyo. Tanga tine zvakare meya weguta reHarare nevanhu vakawanda. Chirongwa chatiri kupa priority kuma health workers kuti vawane nhomba inodzivirira cholera iyi. Sekuziva kwenyu cholera yatekeshera muHarare. Pari zvino masuburbs 22 ane dambudziko recholera, asi kwakanyanya kutekeshera chirwere ichi ndiyo masuburbs andataurayo. Saka takawana rombo rakanaka senyika, takapuwa zveemergency half a million doses zveoral cholera vaccine. Saka kubva nhasi musi wechitatu, musi wa3 October kusvika musi wa7 October, vagari vekuMbare, Budiriro, Glenview neGlen Nora vanofanira kuenda kunzvimbo dzavanoziva. Vana vechikoro tirikuvaona kuchikoro kwavo ikoko. Vamwe vagari vemucommunity, kumacommunity center, kumachechi nedzimwe nzvimbo dzavanosangana pazvirongwa zvedu zveutano. Tiri kuavoida zvipatara maclinics, nekuti kuzvipatara pari zvino kuri kutoonekwa varwere vane dambudziko recholera.
Saka munhu wese zvake anenge achida kungoti abayiwe nhomba iyi akasununguka kuenda kunzvimbo idzodzi, hamusi kusarudza kuti tiri kuda vanhu vakaita sei?
Hongu Blessing, munhu wese akasununguka. Nhomba yekholera inopuhwa munhu ane gore zvichienda mberi. Saka as long as you are 1 year and above, unokwanisa kunowana nhomba yekholera iyoyi. Tiri kukumbirisa kuti vanogara kune mama suburbs asiri Mbare, Budiriro, Glenview neGlen Nora vamirire mukana wavo, nekuti musi wesvondo rineri tiri kutowana zvakare mamwe madosis 900,000.